Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro kuRume 4 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Parliament has to approve this. Parliament has to approve.
Mutemo unoti pese panokweretwa mari kunze parliament ndiyo inopa mvumo.
Governor weRBZ Dr. John Mangujga vanoudza dare reparamende kuti Zimbabwe yakakwereta mari inodarika mamiriyoni mazana mapfumbamwe kuAfrican Export and Import Bank kuti itenge mafuta ekufambisa dzimotokari, asi dare richiti hazvisi pamutemo.
Muongororo nemutsvakurudzo dzedu kuburikidza nemubvunzo yatanga timubvunza, haazive kuti basa rechipurisa rinoshandwa sei. Tikamubvunza kuti unoshanda uri kupi, akataura kuti kuDepartment reLaw and Order, asi haakwanisi kuziva vatungamiriri vake.
Muzvare Joana Mamombe vanova nhengo yeparamende inomirira Harare West vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende.
Ndakakumbira kugovernment kucabinet ndikapiwa mvumo yokuti makampani iwayo timabvumidze kuti vange vachitenga mafuta avo avanoshandisa ivo.
Gurugota rezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vanoti hurumende ine urongwa yokuti makambani atenge mafuta ekufambisa dzimotokari oga. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangujga vaudza komiti yedare reparamende inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende kana kuti Public Accounts Committee kuti Zimbabwe yakakwereta mari inodarika mamiriyoni mazana mapfumbamwe $985 million kuAfrican Export and Import Bank kuti itenge mafuta ekufambisa dzimotokari. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti uyu munongedzo wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Dare reparamende rinotiwo zvimwe zviri kuitwa neRBZ hazvisi pamutemo. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda apo Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangujga nevamwe vakuru vakuru mubhanga iri vange vari kubvunzurudzwa pamusoro pemabatirwo ari kuitwa mari dzehurumende. VaMangujga vaudza komiti kuti RBZ yakakwereta mari inosvika mamiriyoni mazana mapfumbamwe nemakumi masere nemashanu emadhora kana kuti $985 million kumabhanga akaita seAfrican Export and Import Bank, uye vati mari iyi ndiyo iri kushandiswa kutengesa zvinhu zvakaita semafuta motikari. Sachigaro vekomiti vatendai biti vati paramende haina zvainoziva nezvikwereti izvi, uye pamutemo paramende ndiyo inofanira kupa RBZ kana kuti hurumende mvumo yekukwereta mari kubva kunze kwenyika. Vati RBZ iri kutyora bumbiro remutemo, uye inofanira kusiyana nezvairi kuita, uye inofanira kuuya kuparamende kuzopiwa mvumo pane zvayakaita.
When an external debt is acquired, parliament has to approve this. Parliament has to approve.
Mutemo unoti pese panokweretwa mari kunze parliament ndiyo inopa mvumo. Pamari yese yamakakwereta hatina kumbokupai mvumo, saka makakwereta sei mari inosvika biriyoni remadhora ekuAmerica musina mvumo.
Asi vaMangujga vati mari iyi yakakweretwa zviri pamutemo vachishandisa mutemo weReserve Bank Act, uye vakawana mvumo wekuita izvi kubva kugurukota rezvemari pamwe negweta rehurumende.
That my mandate goes on to this act. What happens subsequent to this one? It means that
indakaita basa rangu sezvinodiwa neRBZ Act
zvinozoitika mberi zvava zvimwe. Sezvo tichikweretera president nenyika, zvinoreva kuti minister ndivo vaifanira kuenda kuparamend, nekuti ini handisi nengo yeparamend.
Vabiti vati zvese izvi zviritwa neRBZ zviri kunze kwemutemo, uye RBZ nebazi rezvemari vanofanira kuuya kuparamende kuzopiwa mvumo.
Why is the Reserve Bank not brought these loans to Parliament through the minister?
Mvudzo wangu ndewekuti sei musina kuuya kuzotsvaga mvumo sezvinodiwa neconstitution.
Vamanguja vabvuma kuti vanogona kunge vakakanganisa uye vati vachagadzirisa pakatazwa, asi varangaridzawo vabiti kuti pavaive gurukota rezvemari vakakweretawo vasina mvumo yeparamende.
That it owes Zimbabwe's an apology.
Simon, I'm one of the person in this country,
yes,
with institutional memory.
Yes.
Vote yourself. No, finance.
Let's not go into history.
I have got in my files.
No.
I have got in my files.
No, John.
The loans
John,
that yourself
John,
also
John.
Signed are going to be held. And such loans, they never went to Parliament.
Imwe nyaya isina kufadzawo committee ndeyekuti RBZ yakakweretesa hurumende mari yakawandisa kudarika mari yainofanira kunge ichikweretesa. Mutemo unoti RBZ haifaniri kukweretesa hurumende mari inodarika zvikamu makumi maviri kubva muzana zvebudget rehurumende. Vamanguja vaudza committee kuti gore rapfuura RBZ yakakweretesa hurumende mari inosvika 2.9 billion, iyo hurumende yaive nebudget re 5 billion. Nengo dzekomitii dzaradzawo kusafara nenyaya yekuti bhanga guru riri kuramba richiita zvikwereti risina mvumo yeparamende, uyewo kuti havasi kufara nekambani yebhanga iri yeZimbabwe Asset Management Company iyo yakatora zvikwereti zvemakambani ainge ave kutadza kubhadhara zvikwereti kumabhanga. Vabiti vati zviri pachena kuti kambani iyi yeZamco yakatora zvikwereti zvevanhu vane chekuita nezvematongerwo enyika, uye vati vanobvumirana negurukota rezvemari vamutuli Ncube kuti kambani inofanira kuvharwa sezvo ichipfuurira vanhu kuti vasabhadhara zvikwereti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Nengo yeparamende MDC inomirira Harare West, mudare paramende muzvare Joana Mamombe vamiswa pamberi pedare Magistrate muHarare nhasi vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende nekukurudzira vanhu kuti varatidzire munandira. Asi muzvare Mamombe avo vakasungwa nemusi wemugovera kunyanga vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Kuti tinzwe zvaitika mudare, tanonoka wande weStudio 7 abata rimwe remagweta avo vaobeishava vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomera mhosva yekuedza kuda kukudugura hurumende nechisimba. Saka patamira pamberi pedare ramutongi muzvare Mugwagwa, tataurira dare isusu kuti muzvare Mamombe havana kuunzwa kudare nenzira dzinotarisirwa pamutemo. Kubva pamasungirwo avakaitwa vakasungwa nevanhu vatingati havasi mapurisa asi vainyebera kuva mapurisa. Zvekare pavakasungwa vanhu ivavo havana kutevedzera zvinotaura bumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe kuti munhu wese asungwa anofanirwa kuziviswa kuti asungirwei panguva dzaanenge asungwa ipapo. Tikazotaura zvekare kuti azounzwa kudare mushure nekudarika kwenguva dzinokwana kuita idzo 48 hours pachirungu zvinova zvisingatsigirwe nebumbiro remutemo. Saka vamuchuchisi vazobedza wacho akasunga muzvare Mamombe kuti azvitaurire ega pamberi pedare auyawo zvechokwadi akataura, asi chazoonekwa muongororo nemutsvakurudzo dzedu kuburikidza nemubvunzo yatanga timubvunza haazive kuti basa rechipurisa rinoshandwa sei. Tikamubvunza kuti unoshanda uri kupi akataura kuti kudepartment relaw and order, asi haakwanisi kuziva vatungamiriri vake. Mutongi zvekare abva ati mangwana makota past 11 atatonga kuti muzvare Mamombe vakabatwa zvakanaka here, kodzero dzavo dzakatevedzerwa here, vakaziviswa here kuti vakanga vasungirwei panguva yavakasungwa. Zvekare achapa mutongo wekuti vakaunzwa pamberi pedare munguva yaitarisirwa here pamutemo. Ndo zvaitika izvi. hatina kukwanisa kunge tija hiyo application kutila tungwa bakunze iyo yo chikamu tichaitwa pamberi pedarere high court.
Parizi no vari kupi?
Parizi no vaende swa kuchikurubi kuno chenge pedwa vakazi vanenge varimu usungwa kana kuti vakamirira kutongwa.
Asi mhosva yavo ichikodzi vakange vachikurudzira kubiswa kwehurumende pachigaro.
Mhosva yavo ndeyekuti vaida vaikurudzira kukudubungwa kwehurumende nechisimba kuburikidza nemashoko avakataura.
Saka mamirira kudzoka kudare rezimhosva mangwana.
Tamirira kudzoka kudare rezimhosva mangwana nakota pasi 11 kuti tipuwe mutongo, then tozoona kuti toita sei kana tichinge tagamuchira mutongo uyoyo.
Gweta Ramuzvare Mamombe vaObey Shava vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Tichiri panyaya dziri mumatare, munyori mukuru wesangano revarairidzi reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vaonekwa vaine mhosva yekurova mapurisa apo vange vachipiwa mutongo wavo kudare raMagistrate kuGoromonzi. Vakanzi vabhadhare madhora zana kana kuti kugara mutirongo kwemwedzi wose. Asi gweta ravo vaDoug Coltart vati vari kukwidza nyaya iyi kudare repamusoro sezvo vachiti vachere vairwisa kuti vazvidzivirire kuvanhu vainge vaine pfuti nembwa vachivarwisa. Mukuzeya nyaya iyi tanonoka wande weStudio 7 abata vachere.
Nasapinda mudare rezimhosva ndichinenerwa mhosva yekurova mumwe wemagadhi akanga achishandiswa mukundipamba inini. Ndawanikwa ndichinzi inini ndine mhosva yekuti ndakamudzorera mushure mokunge murume uyu anga achitirwa achida kurumisa vanhu nembwa waine pfuti wakamirira vanhu vaida kutipamba kuti vauye kwavaishanda navo.
Dare ratonga kuti chii?
Dare ratonga kuti munhu gadhi iye kumurova kwatakaita yaiwa mhosva, asi sakadaro mutongo wedare waiswa. Asi ndine chinyunyuto nemutongo wakadaro, nekuti mutongo wakadaro unofanira kuratidza macircumstances, nekuti ukati mumwe munhu ari kuda kukuuraya akakubata ari kuda kukuuraya ane raifi yako iri panguva yakaoma yekuti unogona kunge uchiurayiwa nemunhu iyeye, upenyu wako uri pakaoma ukange uchizvidifenda, hatitarisire kuti dare ringabude nemutongo wakadaro.
Magutsikana here nomutongo wapiwa nedare redzimhosva?
Kubva panapa mutongo wapiwa nedare remagistrate tichange tichiukwikwidza. Tabhadhara yedu faindi kuti tinge tiri free tinga tiri panze chidi, asi mutongo takunokwikwidza chidanho chatorwa nedare kudare hombe rehigh court, nekuti tanga titarisirwa kuti dare richatarisa macircumstances ekuti pakaitika chiitiko chakadai tisu tainga tiri pane upenyu hwedu huri panjodzi, tiri mukati mekupambwa, tirisu tatanga zvekare kunge tichirohwa, tirisu zvekare tanga tiri kuda kurumiswa nembwa varume avo vaine pfuti vakamirira kuti vakanga vachida kutipamba, vakanga vakavhara kumeso kwavo, vaine mota zvishiri dzemapurisa vavo vachichitora vavaishanda navo. Zvese izvozvo zvaifanira kunge zvichikonzidzwa paruling yakadaro, nekuti ndiwo yatinoti self defense. Zvese izvozvo ndo zvinokonzidzwa pamutongo, asi taona kunge hazvina kunge zvatariswa mutongo wakadaro. Saka izvi zvinopa kutiwende chinyunyuto nemutongo wakadaro, asi ndo mutongo wapiwa.
Munyori mukuru wesangano revarairidzi reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Vechidiki mubato reMovement for Democratic Change mudunhu reHarare vanoti vawirirana kutsigira vaNelson Chamisa semutungamiri webato iri musarudzo dziri kutarisirwa muna Chivabvu. Rutendo Mavere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhauma Harare nhasi, vakasanobata chigaro chemutungamiri wevechidiki mudunhu reHarare vaStanley Manyenga, vati pamusangano yavakaita nemugovera nesvondo vakawirirana kuti vachazenge vachitsigira vaNelson Chamisa.
Munhu atinge tichitsigira muno muHarare sevechidiki veHarare ndiva advocate Nelson Chamisa. Takagumirana pasina kupokana kana pasina kunyunyuta kwevamwe, munhu wese akawirirana izvozvo.
Munyori mubokareve chidikiri va Denford Ngadziwore vaudza Studio 7 kuti uwandu wemavhoti akawanikwa navachamisa musarudzo dzapera ndiwo aita kuti vafunge kuvadzorera vachiti zvinobatsira kusimudzira bato ravo.
Chokutanga ndechekuti munoziva kuti tiri kubva musarudzo dzakakosha chose, sarudzo dzakauya after vachangire vati spia, but dzine nguva diki diki tiri mutamusarudzo imomo. Vachamisa vakwanisa kugadha 2.6 million votes according to our voter tabulation. Zvazvinoreva nezvekuti izvo nenguva diki diki iyoyo akava munhu atawana kuti izvo anokwanisa kuti atipfuurire mberi tichiprepare maelection achauya.
Mumwe mutungamiriri wesangano revechidiki rakazvimiririra replatform for youth development vaClaris Maduku vati hapana chakaipa kuti mapoka adome vatungamiriri vavachatsigira, asi vanofanirwa kupa munhu wese mukana wokukwikwidza nokutsvaga rutsigiro.
Iyi inenge iri process iri leading kuenda kuCongress. Vazosvika kuCongress ikoko aya tingati process iyoyo ndiyo inonzi nomination process. Mayouth anofanira kuzoti kana vasvika ikoko voti iri ndiro candidate redu, asi ngavabvumidziwe kuti kana paya kuitwa sarudzo inge yakaita sarudzo yejekerere kuti vaunzawo mamwe macandidates vanenge vaitawo mamwe manominations pakwanise kunge paine sarudzo yakanyatsojeka yekuti vachiti tinoda uyu havachitoda uyu. Ndinofungidzira kuti ndo zvatinoti isusu ijekerere.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaFarai Maveza vanoti havaoni bato reMDC richiita sarudzo dzejekerere.
Ina ndione kuti sarudzo dzemuMDC dzingaitwa pajekerere sei kana ivo vakuru vacho vakatasana vachibaya vachitaura kuti vachamisa havafaniri kukwikwidzwa.
Vechidiki mudunhu reHarare vaudzawo vatori venhau kuti vanofungidzira kuti bato reZANU-PF richashandisa dzimwe nhengo dzebato iri kuti dzikwikwidze vachamisa. Asi mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo nezuro vakaudza vatori venhau kuti havanei nezviri kuitika mubato reMDCT, uye vakaramba mashoko ekuti vanoda kuti vachamisa vasatungamirira bato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto Dr. Joram Gumbo vanoti hurumende ichabvumidza makambani akaita seanochera zviwanikwa kuti atenge mafuta avo ekufambisa dzimotokari senzira yekupedza dambudziko rekushomeka kwemafuta aya munyika. Izvi zviri kuuya apo hurumende kuburikidza neRBZ nebazi rezvemari iri kutatarika kuunganidza madhora ekuAmerica anodiwa kutenga mafuta ekufambisa dzimotokari anokwandira nyika. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaGumbo.
Zvandiri kuda kuita, zvandiri kukumbira kuita, zvandakakumbira kucabinet ndikabvumidzwa nehurumende ndezvokuti izvo tina makampani mahombe anoita zvemining aya. Tinana Unki, tinana Mimosa, tinana Zimplant. Makampani edu mahombe aya anotengesa zvicherwa zvavo panze penyika. Kana achitengesa zvicherwa panze penyika vanowana mari yavo yeforex yatiri kuchema nayo yatikutaura nayo iyi. Vane imwe yavanonzi kana forex iyoyo yapinda iyo mari yepanze iyo, vonzimwe yachona ngavasare nayo vakaichengeta kuitira kuti vagokwanisa kutenga tenga mapati zvavanoshandisa pamabasa avo. Saka ndakakumbira kugovernment kucabinet ndikapiwa mvumo yokuti makampani iwayo timabvumidze kuti vange vachitenga mafuta avo avanoshandisa ivo pabasa ravo kwete okutengesa, asi avo kureva kuti vachiregera kuenda pamutsetsa umwe chete neveruzhinji vakaita sesu, asi kutivo vachizvimirira vari vega. Ndo chikumbiro chandakaisa kuhurumende chikabvumiwa nomusi wechipiri.
Asi kuva muwari kuti kamadi kuunza mamwe makambani akawanda kuti atengesere vanhu kwete kuti ivo vemakambani chete, zvingakwanisika here izvozvo?
Makambani akawanda akazara, tina makambani anopfuura makumi mashanu namatatu, 53 companies dzakapiwa malaisensi dziri kutadza kuunza mafuta. Haisi riro dambudziko rediro, varipo vakatora malaisensi vanenge vatsvaga makambani avanotaura vachiti tinei vatinozivana navo vanogona kuunza mafuta vakadizi tigodi vanawo malicensi vakapiwa malicensi 53 companies dzakapiwa malicensi dzinawo kana dzichikwanisa hadziunze havafani kuunza nomukoto vanofanira kuunza zviri pamutemo ichigamuchidza petro yachona nenoiki yataimbotinokzi mukudhara kuitira kuti zvinhu zvigova necontrol munyika nokuti pane matex pane mitero inodiwa nehurumende asi unongonza nhasi mangwana umoomuka ava kuti ndawana vangu vanoda kunza petro mangwana ndawana vangu vanoda kundiunzira dhiziri mangwana vakawandisa havaperi kutaura ndinogara ndakangozara nawe ivavo but vatakapa malicensi vanawo havana chavari kuita kunongova kutaura oruzhinji kusina kana chakunochimuko nacho.
Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto Dr. Joram Gumbo vari parunare muHarare. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vedunhu reAlabama muAmerica vanoti vanhu makumi maviri nevatatu vakafa nedutu mupengo rakarova nzvimbo iyi nemusi wesvondo. Kutsvaga vanhu vari kushayikwa mushure memhepo yakasimba iyi kuri kuenderera mberi. Mutauriri wevari kutsvaga vanhu ava kana kuti mudunhu reLee County kana kuti Emergency Management Agency amai Rita Smith vanoti vanhu vanodarika zana nemakumi mashanu vari kubatsira muurongwa hwekutsvaga vanhu vasiri kuzivikanwa kuti vakapona here kana kuti kwete mutsaona iyi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vati hurumende yavo ichabatsira vanhu nepose painogona. Munyaya dzezveutano, sangano reZimbabwe National Family Planning Council kana kuti ZNFPC ririkurudzira varume kuti vapindewo muchirongwa chekuronga mhuri chinozikanwa nechirungu kuti vasectomy. Mutori wedu wenhau Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Operation yevasectomy inoitwa pasika rudzi yemunhurume izvo zvinoita kuti asazope mudzimai wake pamuviri. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Moses Macheka vanoti varume vakawanda vemuZimbabwe neAfrica yese zvayo havadi kunzwa nezvechirongwa ichi kunyange zvavo vachinge vasvitsa huwandu hwevana hwavari kuda.
Varume vakawanda vekaucha yedu ndekumaAfricans akawanda nzira yavaide because vanoti murume hapana kugoma handiti mukadzi ndianoguma. Saka vamwe varume vanototi unenge watonge bhuru rakachekwa rea. Handiti vavadi. But chero vasade kuita mwana patastiwo havadi kuita se chero vasvika nhamba yevana vari kuda. Vanongo pane kamwe kafiye karingoripo kekuti kondikazoda futi kuzoita futi. Mwana.
Dr. Macheka vanotsanangurawo zvimwe zvezvikonzero zvinoitisa kuti vanhurume vazhinji varambe kutora danho revasectomy senzira yekuronga mhuri.
Kana tomboti wazorambana neumwe mukadzi ukawana mumwe mukadzi kazhinji kacho vanhu vanoda kuti maunion yese pangoita kamwana. Saka ndo zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti varume vasaidi vasectomy.
Chiremba ava vanoti varume vanowanzoda kuronga mhuri nenzira yevasectomy ndevaya vane makore anodarika makumi mana. Dr. Macheka vanoti pane varume vatatu vakanyoresa kuti vaite operation iyi gore rino asi havana kuzoya kukiriniki kuzobatsirwa.
Vangu vanda ndakabhuka pano mwangane 39, mwangane 44, mwangane 42 years. Ngiti ndo so far vandakabhuka for the past 3 months and vese vari kubva kuna naye Highfield Mbare Pfakosi. But takangovabhuka havana kuzouya. Ndofunga vakazonochinja moyo.
Dr. Macheka vanokurudzira varume kusarudza nzira yekuronga mhuri iyi vachiti inzira yakanaka zvikuru nokuti hapana mishonga inonwiwa sezvinoitwa madzimai ayo anonwa mapirisi okuronga mhuri kana kubayiwa majekiseni.
Totikurudzira kuti varume vanenge vasvika vana vavari kuda kuita vatore nzira iyi because inzira yakanaka ende iri permanent. Iri nzira yakanaka haina kuti like mukunwa mushonga kana pane imwe yanga yakunzi pane vamwe vaiti takuda kuita male what contraception imwe hormone yekushandisa kuvarume ichiri under trial izvezvo. Yakasiyana neyo because hapana chaunenge uchitora, hapana chaunobaiwa, kungoitwa one procedure and that's it for a lifetime.
Dr. Macheka vanoti operation iyi inoitwa munhu akasvinura uye haitori nguva yakareba zvokuti pazuva vanokwanisa kubetsera varume makumi mashanu kana vachida kuronga mhuri nenzira iyi.
It's not a very long operation, it's a minor procedure. Inotoitwa munhu akasvinura. Panongoiswa mushonga wechiveve hautorwadzivi zvakanyanya, haurwadzivi. Maybe pain unongonzwa ndeye pakuisa mushonga wechiveve. And then it takes around 30 minutes kune munhu ajaira kuita. Macomplications are very minor, anoitika during and after operation.
Chiremba ava vakavimbisa varume kuti hapana zvinochinja maererano nenyaya yezvepabonde kana operation yevasectomy yaitwa.
Murume anoramba achiindwa mafeelings ehurume and anokwanisa kuenjoya bonde nemudzimai wake kana negirlfriend yake zvakanaka.
Vakatiwo makiriniki ari pasi pebazi rezveutano pamwe chete nesangano repopulation services Zimbabwe akakwanisa kuita maoperation evasectomy pavarume vanosvika makumi maviri nevatanhatu muZimbabwe yese mugore ra2018. Vakaendera mberi vachitiwo makiriniki emasangano anoti Population Services International PSI neFamily Health International FHI360 haana kukwanisa kuwana kana murume mumwe chete zvake akasarudza nzira yekuronga mhuri iyi. Dr. Macheka vanoti sangano ravo rezNFP richaedza kushambadzira zvakanyanyisa nzira yekuronga mhuri yevasectomy kuitira kuti varume vakawanda vafarire chirongwa ichi. Ndakamirira Studio 7 kuSpillhouse Clinic paHarare Central Hospital, ndini Kerry Mudzamaisi.
Munhau dzemitambo, vatsigiri vemitambo yenhabvu vari kushushikana nemamiriro akaita zvinhu. Kwasara masvondo matatu chete kuti chikwata chavo chemaWarriors chipinde munhandare mutambo mukuru we2019 Africa Cup of Nations neCongo Brazzaville. Mike Okariati anotipa zvizere.
Cheri kutemesa musoro vatsigiri vemaWarriors ndechekuti vatambi vavo havasi kutamba kuzvikwata zvavo zvekunze kwenyika. Uyezve vari kutamba vacho vari kutatarika zvinotyisa kwasara masvondo matatu chete kuti mutambo uyu utambwe. Vatsigiri ava vanoti vatambi vanga vachisimudza chikwata ichi mudenga pamitambo yapfuura ndivo vasiri kutamba kuzvikwata zvavo kana kuti vari kutatarika. Kapteni wechikwata ichi Knowledge Musona ari kukundikana kupinda muchikwata cheLokeren icho chiri pasi pasi muPremier League yekuBelgium mushure mekumboendaiswako nechikwata chake chepamusoro cheAnderlecht. Mavilas Nakamba haasi kutamba kuClub Brugge kuBelgium zvichisanganawo naKama Billiard uyo ari kutatarika kuOrlando Pirates South Africa sezvo ari kunzi akakuvara. Pamusoro pezvo Tino Kadewere achangowana basa kuchikwata chisina mukurumbira cheHelsingborg kuSweden mushure mekubva kuchikwata cheLee Havre iyo ine mukurumbira kuFrance. Izvi muteveri wemutambo uyu vaInnocent Mutena vanoti zviri kukanda rima muchinangwa cheZimbabwe chekuenda kumafinal e2019 Africa Cup of Nations ayo achaitirwa kuEgypt muna chikumi.
Atoti ma key players acho haasi kutamba kuma club havo, saka tinoona sekuti vanenge vasina match fitness yakakwana. Saka hatiri kudhauta kuti pano gona kunge match yekuti tinokwanisa kuihwina. Tichaenda zvedu tichinosapota team yedu pati tiri kudhauta kuti tinogona kuhwina match iyo.
Mutsigiri weCapes United Valois Sande vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumusha weMaWarriors.
Kata chedu cheMaWarriors pari zvino chakati mirei pakunyangara. Saka takutongoti dai Mwari apindira.
Murairidzi weMaWarriors Sande Chidzambwa ari kutarisirwa kudoma chikwata chake chemutambo uyu mangwana, asi manager weMaWarriors vaWellington Pandare vano Chidzambwa ari kuda kutarisa vamwe vatambi vatsva Macaulay Bon ari kutamba kuEngland naKelly Lunga uyo ari kuGermany. Asi mutsigiri weMaWarriors Vaibhedi Mushunje vanoti izvi zvine ngozi.
Kuda kutanga zoronga chikwata chitsva tasvika pastage yakadai vanhu vada kutanga kujairana vachitanga kudzidzana mutambiro wavo handione zviri zvakanaka.
Maurias ari kungoda point imwe chete kubva pamutambo uyu kuti vabudirire kuenda kuAfcon. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Matereri msakangano kuti muchirongwa chedu che live talk na 8 PM tichange tichitarisa nyaya ye Congress ye MDC. Sezongo ya diapera rige timbotarisa msore ina ozakare. Governor we RBZ Dr. Mangujika vanoudza paramende kuti Zimbabwe yakakwirita mari ku Afri Exim Bank. Tava tashuka kumagumo chirongwa chedu chanasa. Nukonika ya nimfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Dr. Yamina Ntunga Milinkomo mnaoze isindebele.
So we see cut this.